mutezeri wameya weguta reGweru vataura demo vanoti kutai rakatarisana nedambudziko rakakura rekushaya mvura nekuti dhamu reGwenoro iro rinove dhamu guru rinopa mvura kuguta reGweru rasarirwa nemvura shoma shoma. Vademo vanoti nekuda kwekushomeka kwemvura uku uko kwakakonzerwa nekusanaya zvakanaka kwemvura kanzuru ichambomira kutora mvura kubva kudhamu iri munguva pfupi inotevera.
Ichokwadi dhamu redu guru reGwenoro rinova rinosupplya mvura muGweru rava kuoma. It's 7% full. Zvinoreva izvo kuti rangosarirwa nokuti tikaramba tichipomba mwedzi umwe chete dhamu iro rinobva raoma. Saka zvatiri kutoita ndezvokuti tinotofanirwa kudhikomishina dhemu irori kuitira kuti tisariomesa zvachose. Ende chichiitiko ichi hazvina kumboitika muhistiri nokuongorora kwandazviita kuti dhamu rinosvika palevel yarasvika.
Guta reGweru rinoshandisa mamegalita emvura zviuru makumi mapfumbamwe nezvishanu pazuva. Asi pari zvino kanzuru riri kukwanisa kupa vagari 45,000 megalitas chete pazuva. Vademo vanoti senzira yekuedza kuti vagari vasashaye mvura zvachose kanzuru riri kugadzira mapombi epamadhamu madiki maviri anopawo mvura kuguta reGweru anoti amapongokwe neWhite Waters. Vanoti munguva pfupi yapfuura kanzuru yakatenga mapombe maviri ayakaisa pamadhamu maviri aya. Vanotiwo kanzuru iri kukurudzira vagari kuti vashandise mvura yemuzvibhorani zvakacherwa mawadhi ose muguta reGweru.
Takachera mabhoho mumisha umu kutoti vanhu vakwanise kunge vachishandisa kana mvura iri isipo nokuti mvura iyi tichange totoreshena zvakasimba. Takatotanga zvewater rationing nokuti tiri kutoti pazuva rega rega munhu unofanira kutarisirwa kushandisa madhiramu maviri emvura. Ukadarika ipapo unenge wava kuchajwa mvura yauri kushandisa times 2. Hatisi kuita zvokuvhara asi kuti tinongoti munhu mumwe nomumwe ngaaone kuti ashandisa mvura zvakanaka vachitonyanya kana kushandisa iyo mvura yomumabhoho.
Sachigaro weGweru Residents and Ratepayers Association kana kuti GRA vaCornelius Elipiwe vanoti kunyange hazvo kuti rakatarisana nedambudziko remvura nekuda kwekushomeka kwemvura mudhamu reGwenoro vamwe vagari vemuGweru vemunzvimbo dzakaita seSenga nemukoba 19 vave nenguva yakareba vasingawani mvura kunyange panguva iyo dhamu iri raive rakazara nemvura. Vaselipiwe vanoti kunyange hazvo pasina zvakawanda zvinogona kuitwa nekanzuru pamusoro pekusanaya zvakanaka kwemvura kanzuru inofanirwa kuona kuti yaisa mari yakawanda mukusimudzira mabasa ezvokuwanisa vagari mvura yakachena nguva dzose. Mune imwewo nyaya vaseso zvidzai ava vakasarudzwa kukwikwidza semumiriri weGweru Urban weMDC inotungamirwa navamogeni tsvangirai vanoti vanorwadziwa zvikuru nenyaya yekusashanda zvakanaka pamwe nekuvharwa kwemakambani akasiyana siyana muguta reGweru. Vazvidzai avo vaimbove meya weguta reGweru uyewo vari mutevedzeri wegurukota rezvematunhu vanoti kana vakasarudzwa kupinda muparamende vachaita zvose zvavanogona kuedza kumutsurudza maindastri emuGweru.
Gweru rango veguva kana chitaura zveindastri. Ana Kariba Batteries vakavhara, vana Zimbabwe Castings vakavhara, ana Bata vari kukamhina. Saka havakwanisi kuimbloya vana. Tichava mutauriri weGweru kana taenda kuparlament kuti mari dzehurumende dzinobatsiridza kusumudzwa kwehupfumi local economy dzigone kusimudzira makambani wezimalo izinofanira kushandazve igotanga kuimployazve vanhu 6500 vaimbosimbloya. Ndingati ndo nyaya huru huru huru.
Mukupeta nyaya dzemuGweru mutauriri weZimbabwe Electricity Supply Authority Vafula Gwasira vanoti kunyange hazvo pane kugunun'una kune veruzhinji panyaya yemaprepaid meters kambani yavo iri kuenderera mberi nekuisa mamita aya mudzimba uye inotarisira kuti kusvika muna gumi guru dzimba dzose munyika dzinenge dzave nemamita aya. Vamwe vanhu munyika vari kuchema chema nerekuti magetsi emaprepaid meters anodhura pane mafixed meters. Asi vagwasira vanoti magetsi emaprepaid meter akanakira kuti vanhu vanoshandisa magetsi emari yavanokwanisa kubhadhara uyewo zvinoita kuti kambani yezesa isarasikirwe nemari nekuda kwevanhu vanotadza kubhadhara mari yemafixed meters. Vagwasira vakataura mashoko aya mushure memusangano wakaitwa neZuro muGweru pakati pevagari nekomiti yeparamende inoona nezvemagetsi. Komiti iyi iri kufamba ichinzwa pfungwa dzevanhu pamusoro peurongwa hwemaprepaid meters. Ndakamirira Studio 7 muguta reGweru, ndini Taura Ishava.